Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosakana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera Gumiguru 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Todd chitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Unozvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare substantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
MDC Alliance inodoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations.
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga neZambia. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zviri zvinhu zvinonge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe, ndozvo zvatichitarisira.
Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance yadoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. VaHlatiwayo vakapiwa chigaro chitsva ichi nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Vasati vapiwa chinzvimbo chitsva ichi, VaHlatiwayo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance. Tabata VaHlatiwayo kuti tinzwe nezvebasa ravo idzva.
Aiwa, chekutanga ndakutenda mhuri yeZimbabwe iri kwese kwese pasi rino rese nekutitsigira kwaramba vachiita kutsigira President Nelson Chamisa. Nekutsigira musangano wavo, nekutsigirawo basa ratinenge tichiita senhumwa dzavo. Munozvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare substantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari kudzidza, vari kuita mabasa akasiyana siyana. Vamwe vakatiza vakapinda muupoteri vachitiza kutapwa nekushungurudzwa neZANU-PF. Saka vana veZimbabwe vari kunyika dzakasiyana siyana, ndofunga every country ine mwana weZimbabwe. Saka semusangano tinokoshesa mwana weZimbabwe sezvinotaura bumbiro renyika kuti mwana wese weZimbabwe akafanana zvisine nekuti ari kupi. Ndosaka tichitaura evenini yekuti mwana wese weZimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vaanoda zvisine nekuti ari kupi.
Makatarisa vana vemudiaspora, ndezvipi zvamunoti izvi ndizvo chaizvo zvavari kuda kunge zvichinge zvichigadzirwa nehurumende?
isu munozviziva tiri figreda tiri vashandi vashandiri vatuma vanotuma neshoko vanotuma nebasa toita nyaya iripo isu tinoteerera tinoisa nzeve tovhura nzeve dzacho toteerera kuti vana veZimbabwe vari kudei zvii zvinofanira kuitwa kuti tifambire mberi zvakanyanya isu tiri listening party listening leaders saka chiripo chikuru ndechekuteerera kunzwa kuti vanodei vanozvifambiswa sei tasiyana nevamwe vanoda kutora mari yevana veZimbabwe vari kunzi kwenyika chete asi kuti tichivapa kodzero dzavo havadi kuvapa kodzero dzavo totarisa nyaya yecontribution irikuita vana veZimbabwe vari kunzi kwenyika totarisa nyaya yeparticipation havasi kupuwa participation yavo chete iri pacontribution yemari isusa musangano takaona zvakakodzera kuti tifambise basa zvakanaka titeerere kubva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanodei zvinhu zvavo zvofambiswa sei asi isu aiwa bhara tinenge tinaro rekuziva kuti zvinhu zvinofanira kufambiswa so zvinofanira kufambiswa so asi tofanira kuzviita pamwe chete nevamastakeholders vacho varipo saka izvezvi unowo semunhu akapuwawo basa nezuro ndatotangawo basa racho maofisi madhoo ndavhura izvezvi unowo macalls ari kunaya pafoni ipapa vati vachiwayo ngatifambe negwara vati vachiwayo ngatidai ngatidai basa ndatotanga.
Ivo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava takatarisa mubato renyu reMDC Alliance. Kune vakavanda vane shuwiro yekukwikwidza mubato renyu reMDC Alliance kumusha. Muchange muchivapa mukana yakaita sei vane shuwiro dzakadai?
Aiwa isu musangano wedu musangano wevanhu zvinhu zvatinoita hatiti zvinhu zvekuti hanzi isuse leadership ichistati isu ndinofunga makanzwa gwara ratakatora rekuti aiwa tinofanira kuinvolva vanhu vese kusanganisira community kusanganisira mastructures kusanganisira madzishe kusanganisira vanhu vakawanda mastakeholders kuti aiwa munoda kutungamirirwa nani vana venzvimbo votaura hakuna kuchipinge south tinoda kutungamirirwa naClifford Hlatshiwayo kuno kwagutu tinoda kutungamirirwa naIri Msendeba zvakadaro ndozvinenge zvichibuda hatisi kuti isuse leadership tichati candidate iyi ingaende kwakati candidate iyi ingaende kwakati chinoda ngechekuti mwana wenzvimbo iyoyo anokwanisa kutungamirira osimudzira nzvimbo yake kwete kuti isu seleadership tinoti iyo iitapa no aiwa tinoteerera vana votiudza kuti vakuru venzvimbo varidzi venzvimbo vane venzvimbo umomo ndo vanotaura secommunity kuti aiwa mutungamiri wedu anotitungamira ndoda aite kansela uyo aite mp uyo aite proportional representative zvakadaro.
Munyori mutsva anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations muMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabato Sachigaro weZANU-PF muNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tidzwewo maonero avo.
Bato redisi isu rakagara rine urongwa ndosaka takavhura inonzi Diaspora Liaison Desk yakavhurwa naPresident Emmerson Mnangagwa pavakapinda yakanga isipo iyoyo before paold dispensation. Idesk rokuti vose vari diaspora ndo kwavanenge vachinda kuti vabatsirike kana vane mibvunzo kana vachida kuinvesta kana vachida kudzoka kumusha. Desk iro rinovabatsira pane zvese zvazvi mibvunzo yese yavanoda only for vari kudiaspora.
Desk ramuri kutaura rediaspora iri rinenge richitungamirwa nevanhu vari mudiaspora here kana kuti rinonge richikokerwa nenhengo dzenyu dzeZANU-PF dziri muZimbabwe?
Desk iri ndere government desk harisi reZANU-PF. Of course government iri kutonga muZimbabwe ndeyeZANU-PF but desk iri rine vanhu vakashagwa naPresident Mnangagwa kuti vange vachishanda mudesk iroro. Vamwe vacho vazhinji vacho vanhu vakambogara kudiaspora vane experience yokuziva kuti diaspora yakamira sei and all machallenges evanhu vari kudiaspora including machallenges evanhu vari kudiaspora kuti vabatane neZimbabwe pane zvese zvavanenge vachida. Saka vanhu vacho vane maexpertise neungwaru hwokuziva kuti vanhu vekudiaspora kana zvii zvavanoda vanotoziva zvimwe zvinonetsa vanhu vari kudiaspora.
Tiri kubvunza mubvunzo uyu vacharumbira nekuti tiri kuona bato rinopikisa reMDC Alliance radoma munhu ari muZimbabwe anenge achiona nezvinhu zvinoitika mudiaspora. Munozvitambira sei?
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyeZANU-PF. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive zvinhu zvine progress zviri zvinhu zvinounge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe ndo zvinhu zvatichitarisira. Munoona vachoto kana tichitarisa MDC Alliance kana kuti maMDC ese nemamwe mapolitical opposition political parties kune dzimwe nyika zhinji kwese kuna na Kenya takaona vana uhuru vachishanda zvakanaka nevamwe vavo vakanga vari opposition. South Africa tinozviona, kuna na America nokuna na Canada tinozviona. Ikoko kwa America kwa kuda kutoitwa government shutdown, asi tiri kuona kuti ma democrats nema republicans vari kushanda vese vachitarisa kuti zvii zvatingaita kuti government irambe ichiri ichienderera mberi. Saka ve MDC igaro ziva yatinogara tichivaudza kwatiri kuti manoambe vaunogwara kuti vazive kuti ivo seopposition havasipo kungotsoropodza chete zvinoitwa nezampf negavenment. Basa ravo nderokubatsirawo nekuona kuti chii chavangaita seopposition kuti Zimbabwe ibudirire, kuti vana vezimbabwe vawane pindutso. Saka kana vachiita zvinhu zvinobatsira vana vezimbabwe, isu sezanup f segavenment yezimbabwe iri kurana hatina problem nazvo. Ndozvo tichitokurudzira, taingokurudzira izvo kubva kare.
Saka muri kureva here kuti muri kutambira imi urongwa hwavo kuti urongwa hwakanaka?
Ndatini urongwa hwavo kana huri urongwa hwokuti urongwa hunochinja upenyu hwevana vezimbabwe zvisinei nepolitics tinozvitambira. Asi kana vachiita kuti vawane political mileage kuenda, hatizvitambiri nokuti government yezimbabwe iri kurana kuzimbabwe igavenment yezanup zvinhu zvavo kana zvichinda zvichinge zvine zanup f government mukati tinozvitambira. Asi kana zvichiitwa outside the government principles hatizvitambiri.
Sachigaro vezanup f munorth america province varegis charumbira vachitaura vari parunhare vari kucanada. Munhu mumwe chete akafane chirwere checovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana 4624, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemakumi maviri nevasere 131,028. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete 3,097,391. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mukuzeya kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, tabata nyanzvi miyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingataura vachoto ndechekuti pese pangoungana vanhu especially mumaclose spaces semumaclassroom munoitira vana malessons, machances ekuti COVID-19 ipararire anenge akawanda. Sezvatinoziva vana vakawanda havasati vabayiwa nhomba, uye mazimbabwens akawanda haasati abayiwa nhomba. Saka it means chirwere chinokwanisa kupararira easily. Kana vaita mwana 1 or 2 vane COVID muclass, it means vanokwanisa kuiparadzira tu 30 other students within a very short space of time. Saka ndo yatinozoti masuper spreader event, so it's easy for that to happen.
Zvii zvingaitwe kudzivirira dambudziko recovid-19 muzvikoro?
Chatingaita kune atinoti mamitigation measures kana kuti matanho anofanira kutorwa ekuti zvikoro zvinge zviri COVID safe. Kana tiri kuti COVID safe, it means kuti vana vanofanira kunge vari kupfeka zvinoyaira semaface mask, maticha achipfeka maface mask, uyezve I don't know kuti ventilation yekuvhura mawindo kana vana vari mumaclass kuitira kuti mhepo irambe ichibuda. Koitazve kuti vaya vanokwanisa kubayiwa nhomba ngavabayiwe nhomba. Vana vechikoro vaakukwalifaya kubayiwa nhomba. Koitavo vanhu vakuru vese, maticha, maheadmaster, vabereki, tikabayiwa nhomba tese nekukurumidza, chirwere chinenge chaakushaya wekubata kuti chirambe chichipararira. Saka mamwe mameasures agara, mamitigation measures anosanganisira kuhygiene yatagara tichitaura, kugeza maoko, kuti kana vanhu vachihotsira vahotsirire mumaelbomu. It's ma basics atabva tichitaura kubva COVID yatanga last year. Saka ndo mamwe mameasures atingataura kuti anofanira kukurudzirwa.
Mataura emizvo kuti zvingabatsire zvikuru kana vanhu vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba. Tiri kuona kuti Zimbabwe yatambira nhomba dzinodarika mamiriyoni gumi nemaviri. Asi tichitarisa vanhu vabaiwa nhomba kaviri, tiri kuona kuti zvo pane vanhu vanongodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana maviri evanhu vabaiwa. Zvii zviri kupa kuti zvo vanhu vasave nechido chekubaiwa nhomba, idzo nhomba dziripo munyika?
Ndinofunga pane zvikonzero zvakati wandei, asi of course chikonzero chikuru ndechekuti kune yatinoti vaccine hesitancy, yokuti vanhu vanenge vari kuti inini handidi kubayiwa nhomba for whatever reason yavange vainayo. Vamwe vanotya kuti nhomba ingavakanganisa, vamwewo kusasotoziva. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kunge iri kukurudzira ma-awareness campaign. Not only that, but inofanira kunge iri kushanda nevatungamiriri mumacommunities, mumachechi, mumapato ezvematongerwo enyika, vanhu vavanotrusta, nemachiremba of course, mahealthcare providers, kuti tiende out there across the country tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba nokupindura mibvunzo yavanenge vainayo kana vaya vanotya kubayiwa nhomba, kuti nhomba iri safe and iri effective, inobatsira. Saka those andingati, of course I don't know kuti on the ground vari kuimplementa kubaya vanhu nhomba vari kuita machallenges here operationally on the ground. That would be something that hurumende inofanira kunge ichigadzirisa.
Tinogara takataura nehurumende zvikuru bazi rezveutano, ndakanangana nemutauriri waro vaDonald Mujiri, vanoti izvo hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kupinda muvanhu ichivadzidzisa nekuvashingisa kuti vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvii zvimwe zvavangaite kuwedzera pane zvavari kuita kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa nhomba iyi?
Zvimwe zvatingaita zvavangaita zvinokurudzirwa ndezvekuti vanofanira kushanda nema community leaders, and I think kushanda nemadzishe nemasabhuku, kushanda nevemapato ematongerwo enyika, vema church leaders, atingati ma opinion leaders anotrustwa muma communities, then kuita ma awareness campaign muzvikoro here kana kumabasa. It has to be a very active drive, and the people should get confident kuti kubaiwa nhomba is the only solution kuti tipedze dambudziko reCOVID-19.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare vari muNorth Carolina kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashanu emvura muSouth Sudan neSudan ari kuvhiringa zvakanyanya misha yakawanda munyika idzi, zvokuti misha yakawanda iri kuparadzwa nemvura iyi uye zvirimwa zvichikukurwa nemvura iyi. Sangano reUnited Nations rinoti mvura yakakurumidza kunaya munyika idzi, uye vanhu vanosvika mazana mashanu ezviuru vari parumananzombe nekuda kwemvura iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kuroora kana kurodza vana vasati vabva zera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri komishina wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura. Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe, kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo zvinoenderera nawo nemachechi mamwe anopinda vamwe zvimwe zvacho zvichienderera nawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zviri izvo zvinenge zvichikonzera so zvikonzero zvakawanda wanda asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Anna Machaya uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake mwana akararama bhati yaakafa zvikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki and sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba
zvamira zvakadaro makazoita sei
so izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei kunyanyanyanya zvichienderana nemachechi kunyanyanyanya also zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa
saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei
kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvine kakushungurudzwa mukati pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda koti zvakadaro asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa ukwanise kuva unotibatsira nekuti mukatarisana nemutemo mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18 asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16 saka mitemo iyi haisi kunyatsodyidzana saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete kana tati 18 i18 and tikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana chikoro pamwe chabva chatongopera pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira futi mwana iyeye uyezve akuti zvitarisirawo pasi saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society medu
saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana
isu segender commission tiri kutoisapota zvikuru yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems ataa kusangana nawo saka tikuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika segender commission takatarisa also nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment uye hausi kutarisa vana chete vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa mumapublic space mese matosangana nevamwe negender equality act gender equality act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana uye zvakare isu takagazeta takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri takaisa kuti isu toda kuinvestigata zvakakwana and muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities vanogona kunga vari vemachechi vanogona kunga iri parliament inogona kunga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvinhu zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vadiki
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho regurukota rezvekutongwa kwamatunhu waJulai Moyo rekumisa kushanda meya weHarare vaJacob Mafume uye kusarudza vaStuart Mutizwa kuti vanga vachitora matomu vaMafume pavakamiswa basa. Asi zuva rimwe chete vaJulai Moyo ravari kudoma kana ravakadoma vanofano bata matomu echigaro chameya weHarare, dare redzimhosva muHarare makare rakapawo mutongo wekuti vaMafume vabvumizwe kudzoka kubasa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi, asi takwanisa kunge tichibata munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSeso Zvidzai. VaZvidzai, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
VaKandemiri, ichokwadi kuti vaJulai Moyo vari kutamba nemandeti yakapiwa makansel munyika muno kunyanya muHarare. VaMafume vakasarudzwa navanhu, vakasarudzwa navamwe vavo kuti yesi tibatsire kuti tungamirire sameya. VaJulai Moyo vakasuspenda nemhosva dzisina maturo. Matare emhosva akaona kuti hapana mhosva, uyewo ivo vaJulai vacho vakatotadza kuti vaite setup inonzi Independent Tribunal kuti ishande nyaya iyoyo within 45 days dzokususpendwa. Kureva kuti nemhosva yacho vakatsvaga vakashayira, vakaita basa rokutotsvaga utano mugate vakaushayiwa, vakatsvaga bhonzo muderere vakarishayiwa. Saka vaMafume yesi vaikodzera kuti vadzoke kunoshanda vashandira vanhu veHarare.
Saka izvo zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira zvakadii vagari vemuHarare?
Chinotishungurudza apa ndechekutiko izvi zvichiitika zvose izvi, inzou dziri kurwa dziri mbiri, asi ari kusapa vanhu veHarare. Vakatarisira kuwana safe delivery yavo, zvino kana kanzuro ichidistabilizwa saizvozvi safe delivery haibudi. Saka tine urombo kuti vaJulai Moyo pavanozama kuti vari kurwa neMDC, zvibhakira zvavo zvose zvavari kukanda zviri kurova vana veZimbabwe, zviri kurova 2 million vanhu vari muno muHarare vakatarisira kuwana mvura, vakatarisira kuwana marara achitakurwa achivakirwa dzimba migwagwa yachigadzirwa.
Tinoona kuti pazuva rimwe chete radzoswa vaMafume kubasa, vaJulai Moyo vaitodoma vaStuart Mutizwa kuti vanga vachibata chigaro chameya weHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Aya ndiwo kamahumbu ari kuitwa naJulai Moyo. Uye isu vanhu vakuru tose mukati menyika ngatirambei kuita mahumbu. Even vaMutizwa ngavarambe kushandiswa, havana kodzero yokuti vatungamirire Harare nokuti vanhu havana kuvabvumira kuti vatungamirire Harare. Vanhu vakati vaMafume, makodzi akati vaMafume, nyika yose inongoti vaMafume. Saka tinokusora kukuru uye tinoti vanhu ngatibatsiranei tisore vaJulai Moyo namabasa avari kuita ekukanganisa mashandire ebasa ramakanzuro munzvimbo yeHarare.
Matanho api amuri kutorawo sebato panyaya iyoyi?
Sebato tiri kutenderera tichiudza vanhu kuti Harare yayabiwa. Kana mukazoona mvura yonyanya kushayikwa, zhira asingachagadzirwi, magetsi asingagadzirwi, marara asingatakurwi, kolera yakurova vanhu mukuya kwemvura wokumusasvora MDC, zivai kuti muridzi weproblem iCentral Government vaJulai Moyo. Ndovari kukanganisa mabasa ekanzuru, ndovakaita recall vanhu zvikunze kwemutemo.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSeso Zvidzai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inodoma vaKilford Shatwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika MDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuMfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli welubane East edalele parliamente kubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube uthi uyathokoza ngenhlelo eziqhutshwa ngukhulumende ezentuthuko kulesi sigaba.
Labasikhuluma ngeklinikhi eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kuseyaphela umnyaka ibivuliwe. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngamankampani avela kwezinye izigaba zelizwe athola imvumo yokusebenza kulelo dolobho kodwa engaqhashi abahlali bakulendawo.
Sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park yizo ezithe ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma nje uawe esindebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze.
Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela awechanyawugwe eGwanda South engabotshwa.
Amasela ekwanisa ukuwathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda, sisukumeni sonke enhla ngoba kusase kuyake kukuwe.
Sizalethulela ingxoxo lomculi uErnest Sebata ohlala eBotswana ngedlalade lakhe elitsha. Lezinye indaba kuwona lo msakazo weStudio 7. Umeli welubane East edalele parliamente kubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube usetshayele umongameli Emerson Mnangagwa ihlombe ngathi kuqhutshwa kwenhlelo esigabeni sakhe ngokutshesha selokho wangena embusweni. Unikeze umzekeliso wesibhedlela seLupane Hospital, ikilinika eyakhiwa esigabeni sakhe, kanye lenhlelo zokuthelezela. Uthi akusoqiniso ukuthi inhlelo lezi ngezokukhankasela ukhetho.
For the first time, into eyenzakaleyo eLupane East ebe isimanga, njalo lokho isimanga namanje. Ukuthi isibhedlela from the ground kungelalutho, ikliniki suke ichayeze yephutsha umduli. Bekuyinto emangalisa ngoba sijayele ukuthi sibone thina amaklinikhi ethatha iminyaka i-planning stage. But laba sikhuluma ngeklinikhi eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kuseyaphela umnyaka ibivuliwe. Ukhangele njalo le sidlela okugijinywa ngayo esibhedlela lokhe kuqaliswe ukufakwa izimali ngi-government. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni. So lokhu kuyatshengisa ukuthi kulama-improvements akhona ku-new dispensation.
Inhlelo lezi uzibona ziphutsha yini? Ngoba siyabona abanye bathi kuvele kuyizithembiso zebandla leZANU-PF nxa sokufika isikhathi sokhetho.
Nxa sikhuluma ngekubi lupane irrigation, alubana sikhuluma ngokuthi kube kwazotshaywa ihlahla ukuthi kufanele kulinywe, ngabe silokuthandabuza. Kodwa lapha sikhuluma ngohlelo olubuye lwazovulwa okusemthethweni ngemva kokubana sokulinyiwe ingqoloyi engaba ngama-hectares 180 hectares, okuyinto esibambeka ekhona ku-ground. Soke sile themba lokuthi inhlelo zonke zizaphutha ngoba umongameli asomuntu okhuluma ngomlomo kodwa ngumuntu okhuluma ngento eyenzakele. Leli irrigation isivuliwe ingqolo yakuqala 60 hectares isivuthiwe isikhangelele ukuthi ivune lamanye 120 hectares layo ikhangelele ukuthi emalangeni yabe sivuthi igwayisha ngane demo isise zingeni elikhulu ukuthi kusiyafika uDisemba siyabe sikhuluma ngento evuliwe kade yakhulunywa since 1912 but now ayizange ithathe even 3 years kodwa sokulokunye okwenzakalayo sikhangela inhlelo eziningi ezisungulwe ngumongameli zikhanya ziyaphutha.
Lo umnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East edalele ePhalamende njalo ekubandla lezanu PF esixoxelaye eseLupane. Ukodwa umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF likhankasela amavoti njengenhlala yenza ngoba inhlelo eziningi azigqitshwa.
Kusoze kuthi ngenxa yokuthi baye bayafika eLupane bafika bavula inhlelo zokuthi kuthelelwe bese kuthiwa idamu lasegwayi noshangane nalo selo yindaba endala le kade yabakhona iculwa sokuze kuyi 41 years. Ukuthi namhlanje sokungaze kusijabulise lokho umbono ngazathi siyabe sesiziphatha njengezingane ezincane. Akusimgwaqo wasenkayi wodwa okade wathenjiswa ukuthi uzovuselelwa akuhambeki uma usiye etsholotsho umgwaqo wakhona sebeze bekubalekela bahambe bedlula esolusi baye ebhoda le kombamba besiya etsholotsho nowasekhezi na yonke nje imigwaqo kwelakithi lawasemandebeleni ifile abasithandi laba bantu bazoqhubeka nje kudlalwa ngathi kuthi mase kuyofika kukhetho oluzayo olunye hhayi lo leso olubhekileyo kuzokulokhu sakhulu indaba efana.
Lokhu liqiniso yini ukuthi kukhona osokufezekile kumbe lokho kufana nje laqala?
Sihleli sibabona abantu besuke eMashonaland bezosebenza eMathabeleland imisebenzi kadingezwe ngabantu beMathabeleland. Ukucenta umgwaqo wakobulawayo usiya eFollows akudingi khono. Kufuneka nje ukuthi udle isithwala usuthe usuke lapho uyosebenza ugamula isihlahla ucenta. Likhono bani lelo elidinga ukuthi umuntu azaza akhulume isitshona ukuthi acenta umgwaqo. Akukho lutho solutshintshile kupolisi yezanu ngeMathabeleland. Kuyathathwa izinto, kuyagetshwa igolide, kubonyathi laphayana, kugcela amakorokoza angayisiwe la waseMathabeleland kodwa abuyale kuboshurugwe. Avikelwa nguhulumeni ngekwathinte sebeze begebha nasemzini yabantu nasemangcwabeni abantu nasezitendini zabantu bavikelwa nguhulumende. Kumele kutshintshe konke lokhu.
Lo umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu esixoxelayo eseSouth Africa. Kansila weCountry Park kobulawayo umnumzana Kidwell Mujuru uthi ziningi inhlelo zentuthuko aziqhubayo ewadini yakhe selokhe wanqobayo kukhetho olwedluleyo waba nguye yedwa owebandla lezanu PF phakathi kwabanye bakhe abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye kumanisipala walelo dolobho. Asizweni echasisa ngalezi nhlelo.
So far ingenile mina i-improvement esengiyenzile eCountry Park, I think within 3 years we've managed to build a school ehlala ngela primary school e council using devolution funds. Abantu asebehamba esikolo. There's the main bridge that links the old Country Park to the new Country Park. It has been outstanding for years. I think within my first year, there's now a bridge and we've tarred at least 2 kilometers. Amabhasi sehamba. Ingena futhi ihlalani kuhle ibingela manzi. The council wanted 3,000 development levy for one to get water. I fought very hard and then Sakina Siritima Lena to only 300 RTGS for one to get water. Now 95% of Shalan Gutli, they have got water now. The next 2 years, I services could make a different story to be different Country Park.
Ukuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park waze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole umnumzana Mjuru ngokuthi kungani encedise inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha ikliniki endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqhatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMathebeleland. Kodwa uCouncillor Mjuru uthi uyalulungisa lolu daba njalo phakathi kwezakhamizi ebezikhonona uhle wathi kuqhatshwe ezinye zazo.
The community I'm comes first. Cattle Park is the biggest one. I'm a youth man and they are now drug addicts. They are now sevens. So my baby boy, I'm a creative sevens for my youth. So we are tata here and there. Already, we are 32 guys who are locals. Konape pumping around them. They are yet to employ another 15 from the locals.
Woto amnumzana Moffat Piri, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association. Uthi okukhulunywa ngumnumzana Mujuru ayisikho okwenzakalayo. Uthi kuyasolisa ukuqhatshwa kwezakhamizi lezi.
Ababili laba abaqhatshileyo uqhathe omunye ukhulu nomunye umfana. So ngize ngambuza ngathi kati amasela emaningi kangaka lapha. Wena usetho ukuthi wena ureduce ugama ukhona lapha. Wena ekhathi umuntu omdala uchiya abancane uhamba njani? Uthetha umningako omkhulu ulendepha ezinkulu omamadibako. So echiya abantwana abancane ekhathi kukhona okazokuchiya manje.
Uphinde wasola uCouncillor Mjuru ngokuqhuba inhlelo zamakilinika kungakalungiswa ezengcikeza yesiwage. Kodwa umnumzana Mjuru uthi udaba lwamasuweji lusalungiswa.
Isuwa reticulation, we have put only 3 segments as the sewer account. Fans permitting would have loved to see the sewer account, but it's a work in progress. We are getting there. We'll get there. Isuwa is a swamba siyaki spesi.
Umnumzana Phiri, umnumzana Mjuru, wavumelene ukuthi amankampani ezigabeni zeMashonaland yiwo athola imisebenzi ngamathenda edolobheni lakoBulawayo.
There's another company from Harare. It developed about 1,300 stands. That's behind Tategulu Primary School. I've employed 20 guys from Cowdes Park because that's my policy. Any company that comes to Cowdes Park, your workforce comes from the locals.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi uthi izakhamizi zibamemile njengebandla leMthwakazi Republic Party ukuthi bangenele kulolu daba njalo usola umnumzana Mujuru kanye lokuphiwa kwenkampani yeHarare ithenda.
Umjuru is not on resident sites. Akakuveze sobala ukuthi ungukansila weCountry Park kodwa emele izakhamizi zeHarare ngoba thina size sisukume sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park kobulawayo. Yizo ezithe ziyamangala ngaleso senzo esenziwa ziyamangala ngabantu abangakwanisa ukukhuluma ngisho uawe esiNdebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze. So umjuru mayethu umele izakhamizi kutsho ukuthi umele izakhamizi zeHarare kodwa yena efakwe ukuba ngukansila izakhamizi zakoBulawayo eCountry Park.
Umnumzana Mjuru uthi inkampani esebenza eCountry Park evela eHarare izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola imvumo yethenda. Besizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi izulu lesikhukhula eSudan leSouth Sudan lithwalise izakhamizi amagabha avuzayo ngoba selibhidlize izilimo lokunye abaphila ngakho njalo kulukhuni ukufinyelela indawo eziningi ukuthi zithole usizo. Abakhankasela ukuthi abesifazana bebe lelungelo lokukhupha ingane eziswini eMelika batshengisela namhla esigodlweni eWashington DC kulandela ukuvunyelwa komthetho lo edolobheni leTexas ngesikhathi umthethwandaba waphezulu weSupreme Court ukhangelelwe ukuhlangana. Njalo ucubungula okuphathelane lalolu daba kumalanga amabili alandelayo. Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela aweChanyawugwe eGwanda South engabotshwa njalo zilihlekana ezatholakalayo kuze kungenele amapholisa ngolwesithathu olwedluleyo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumaviki amabili adlulileyo izakhamizi zeNtshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo zisiyadinga inkomo zazo eShanawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasela enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. izakhamizi esixoxelazo zithu dubo lokutshontshwa kwenkomo luleminyaka loqala kodwa lumi lenxa lawo masele sazakala. Amasela la kubikwa ehlala eshana ugwe laseJohn Deep eGwanda South. Izakhamizi eNtshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseshana ugwe ukuyadinga inkongomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Chabalala oyisakhamuzi eNtshelanyemba ulandisa ngohambo lwabo eshana ugwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho. Waswathi hayi mana mani nasela inkomo yami nasela inkomo yami wama uthemile ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khona apha but sezikhansile yomtshiso yethu but inkomo yakho uma uvele uyazi uyabuyazi sezikayiniwe umtshiso oyifakileyo lapho sasemutsha sokuayiniwe umtshiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxeba kuphela lapha ade kulo mtshiso yethu sokusela amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola ezinye inkomo zabo eshana ugwe bahlaselwa ngamasela.
Asisiyafika lapha ade bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto izinduku izingqamu hayi sase sabona ukuthi lapha sokuzima sokukhulu hayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana base baqala nje ukusijika ngamathe besijika ngamathe sathi hayi thina silwi lani bafowethu vele thina kasili. Hayi basibuza imbuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana. Hayi basichaya sabona futhi ukuthi kubaleka vele ngeke kusincedise lutho ukubaleka ubalekela abantu abaningi kangakanani abantu bangakubulala. Hayi
umnumzana Love Monqube sinesakhamuzi eMadobo uthi kuyadanisa okwenzakalayo.
Abantu bagcatshelwa izifuyo besuke lapho beyedinga izifuyo zabo befike kuthiwa baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwela inkomo zakhe. Hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni izigaba zonke sihambeni siyencedisa ngoba kusase kuyake kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bomasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanyamalala.
Mina ngilahlekelwe izinkomo ngo-October last year amathokazi amabili lamajongo samabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshilwa kanje kungelanto yenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masele enkomo engabe lobudlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandla Nkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqindini seGwanda ubikele abalimi ngolwesibili kuliviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu la Black Boot emas-opportunities khona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100. Ngaleso sizathu amasela siwadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela e-business center eshanya ugwe lapha. Kanti siqeda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abachaya abantu ababezodinga izinkomo. Labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yibo yini besikotwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokhu sahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakala ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eshanya ugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eshanyawugwe phezu komphakathi ongako. Abanye bedriver all from Jubeka, abanye bedriver endaweni ezithiyetshiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana laleyo ade beyikhuluma lapha egrupini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngale.
Isikhulumeli samapholisi ezansi yamaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi awuphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamazela abotshweyo lapho sixhumana lomkhulu wakhe umnumzana Moyo. Uthe yena kakhulumi labonozindaba iinkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutsha emadolobheni abalisa iBedbridge igwanda lakobulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sixoxalo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazane. Yena uhlala kwele South Africa njalo osanda ukuvakatshela eZimbabwe ukuze sizwe ngohambo lwakhe.
Ngibingelele msakazi bese ngibonga ukuphiwa ithuba ngengavakashela kwezweni lenkaba kulelisonto elidlulileyo. Ngingasho ngithi ngifikile kobulawayo nanzelela ukuthi lapha nalaphana kulo activity enziwayo kulokungafika kwendawo kulomgwaqonyana uyalungiswa mhlawumbe kwenziwa yilokhu ukuthi sokusondela ukhetho. Engaba khona kobulawayo kumnyaka ophelileyo amanzi esiba khona kanye ngemva kwamaviki amabili amalanga engiwahlalileyo ngibona ukuthi hayi amanzi akhona. Okunye futhi okujwayele ukufika kungihluphe kobulawayo amagetsi ngicabanga ukuthi ngikhona ahambe kabili lakhona azangahamba isikhathi eside. Nxa ilihlo lami ngihamba nje ngihamba ngikhangela umama ngiyababona umama babona ilo mama bagcwele lapha emgwaqweni balokhu benjalo bethengisa bezama ukufaka ukudla ematafuleni. Kuyinto esiyibongayo ukuthi umama mpela abazabalase bondla abantwana bekwazi ukuzondla labo futhi bengalinda ubaba. Ngisuke ekobulawayo ngaye enkayi angaphatheka kabuhlungu ngoba umgwaqo wasenkayi usalokhu yilokhu njengakushiya kuyikhona. Hayi engazi ukuthi kuyobuya kulunge nini kubuhluku nje kuyenkayi. Ngifikele emaphandleni ngifikele esigabeni sedandadema enkayi ekufikeni kwami hayi ngizibonile izakhamizi. Into engijabulisileyo ukuthi abantu bayazi emakhaya ukuthi kunesifo lesi isegciwane le-COVID-19. Wonke umuntu nje uma umbona uyambona noma imaski yakhe abaningi bawafaka esilevini kodwa bayazi ukuthi umuntu akaphumi phandle ngela imaski. Bayakwazi ukuthi abantu bageze izandla bayasanitize into ezifana nalezo. Ngibonile futhi ngajabula ukuthi njengoba izulinile kangaka abantu emakhaya bakhanya lonyaka balokudla. Lesifo lesi se-COVID-19 asi esigabeni bengikhona singathi hayi asidlanganga kangako ngalendlela esikubona kuhlenzeka lapha eGoli.
Utholile na ithuba lokuqhuba inhlelo zenhlanganiso yakho kumbe ezakho nje uwedo ezokuphathisa abesifazana labantwana?
Zikhona ezinye izinhlelo engizenzayo nje mina njengami ngizimele ngingu-Victress Mathutu. Okwamanje isikhathi sami besisincane kodwa ngikwazile ukuthi ngihambe ngiyofika esikolo iwompane primary lapho ngiyenza khona izifundo zami zemfundo ephansi eze-primary. Loba mina izifundo ze-primary ngizenze ngomnyaka ka-1988 kusiyafika ku-1994. Khathazwa kakhulu ukuthi lesi sikolo eminyakeni yonke ledlulileyo sesilokhu sidume kakhulu nge-pass rate ka 0% ku-grade 7. Bengihambe ngiphethe ama-exercise book okuthi abantwana bebhalele. Angifikanga ngathi ngifuna umntwana oswela ama-exercise book kodwa ngithande ukuthi ngifuna laba abantwana abenza kangcono ukudlula abanye. Bonke nje abathathu abanza kangcono ngeklasi ngeklasi labo abathathu eklasini ngibanikeza amabhuku angu-10 umuntu eyedwa. Kungasikho ukuthi ngithi amabhuku kabalawo kodwa kuyikuthi ngizame ukugqugquzela ukuthi kube yi-present ukuthi lalo umntwana ongenzi kahle kusasa enze kahle esifuna ukuthi laye mhla ngibuya futhi ngibuye afike ayithole leso sipho kuphele lo 0%. Ngiyamukeleke kahle kakhulu isikolo sehomba ne-primary. Ngibonge kakhulu babalisi bakhona engibatholileyo khona.
Ingxaki yiziphi umuntu aqondana lazo nxa izama ukuchapha umngcele? Kuyahambeka lula na?
Hey, ngingasho ngingananazi msakazi ukuthi manje thina esihlala e-South Africa nxa uhamba kusamele uthole uyenze i-COVID test la uthole i-certificate sokuthi uvunyelwe ukuhamba. Asikho esingaphansi kwe-R750 ungakacabanga ukuthi ubhadale imali ye-transport nxa ujika futhi kusasena leyo nto yokuthi uzomile futhi ufunane le lab uhambe futhi uyo testa ama lab aqala ku $45 noma uhamba ngebhasi sokungakukhosta imali edlula R3,000 ma usuhlanganisa le certificate ze COVID zabo zidinga kuzaba nzima kakhulu ukuthi nabantu behambe baye eZimbabwe okuyinto embi kakhulu ngoba thina sisebenza lapha sinizizwana neze Zimbabwe izinto eziningi sizenza ekhaya abantwana sibajiye ekhaya abazali basekhaya yonke into nje ifuna ukwenzeka yenzeka ekhaya lapha singokomsebenzi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Victress Mathuthu umqondisi wenhlanganiso yeZim eMbokodo ebesixoxa laye kuhlelo oliphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke
Senjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amabili 208 bahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 lona elibulele oyedwa ngosuku olulodwa olwedluleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3 million.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kwele Botswana
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Mr. Gande ngiyabonga
sizwa kuthiwa wethule ingoma entsha ungasela igama lengoma le njalo lokuthi wayiloba ucabangeni
ngiyabonga mfowethu ngethule ingoma entsha uyazi ebuye nomfutho omangalisayo ingoma ithi kukhulu okuzayo ngayiloba ngikhangele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu lokho kusenzakalelayo nalokho okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo yes nasemndenini nje yonke yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo ngezinye ekunye izimo eziphatha mina sibili uqobo lwami yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo okusho ukuthi mina ngangizitshela ukuthi izinto zonke sengazibona kodwa ngananza ukuthi angikaboni lutho kusase kukhulu okuzayo
Siyabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili. Ungasitshela ngama-feature nje nge-video yona le.
Yeah, hayi video le kusetshenziwe, kusetshenziwe kakhulu okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorder ingoma le e-studio. The studio guy wathi no, asingeke sikhiphe ingoma le i-audio ine imumethe okukhulu kakhulu la ngendlela eyenziwe ngakhona iyenziwe ngobunono obuphezulu. So asihle siyenze le video. Hayi sayenza sibili saqoqa izinto zonke ze video, saqoqana nabafowethu nabadadethu engisebenze nabo laphana. Ya sakhona ukuthi siye shoota i video yazophuma injengoba injalo ke. Hayi sasebenza sibili kwasebenza kumnandi sibili akulanto yabantu. That's why ubona siyenze sothi sikhona ukuphuma ne video efana nale.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele ngekhefu lekhisimu ozabe thulela khona?
Yeah, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina ma collaborations maybe angaba yi-2 okumele ngiwayenze. Einye ngizabanika imininingwane yakhona sokuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate la because abanye sesivumelene. Kodwa angisho akazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni but bakhangelele ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengiyifakile la kuma-online stores isikhona, yonke indawo isikhona ke. Kodwa ngizabaphathela okunye futhi. Sebe bazajayiva lonyaka kuze kube nzima.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Balandeli, the great Ernest Swata, Nguyelo Osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli, i-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Nibambe kuphela kanjalo. Sisazolenzela okukhulu okudlula lokhuyana. Iyathi ingoma ukuthi kukhulu okuzayo, la ngeqiniso okukhulu okuzayo. The great Ernest Swata signing out. Ngiyabonga.
Lo ke bekungu Ernest Swata, umhlabeleli ohlala kweLebotswana ana edabuka eZimbabwe ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngevikezayo lilalo.
Sebata uhlabela iseBotswana otholakala kudlalade lakhe elichamba
Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.